zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzirei murunyararo zvinhu zvinosungisa izvozvo. Tanga tichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vavajeko kungare bvume navahoko wechingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumesa iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine katurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kuyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr. Mavaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
Yati chinzukisa chinhu chimwe chete. Hopo yechingono mutori wenhau, asi mutori wenhau akaita iya vatingati a political activist. He has become a political activist. Nyaya yaasungirwa haisi yekutora nhau, haisi yekutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaaba zvakati. Inyaya yekukurudzira vanhu kuti handei tinomipinda mumugwagwa tigoratidzira nemusi 31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo. Nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfuura
mutemo.
Hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50. Kana mukangoungana kupfuura 50 vanotyora mutemo, wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo. Nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50. Ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate. Saka mutemo hauna kuisirwa kuvhara demonstration, wakaisirwa kuvhara chirwere.
Vamavhinga, pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu uri kutaurwa navamavhazi?
Hapana mutemo wachikorwa naHopo Chingono naJacob Ngarivhume. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva. Kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU PF vari kunyepa. Mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta. Vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu veZANU PF vatsigiri veZANU PF vari kunyora tsamba dzekuti musi 31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction. Tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa. Saka mutemo wokupi iwoyo wekuti kana uchinge uri mutemo wakongodzwa kuitira MDC chete.
Vamavhaza, pindai tinzwe.
Vamazvinga, hakuna demonstration yakabvumidzwa musi 31. Whether iri yemasanctions or iri against the American interference, hakuna chakabvumidzwa musi 31. There will be no demonstration at all. Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZANU PF kana kuti weMDC. Munhu wese aritokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwa. Apa vemusi 31 havasiti vatonga vatombokumbira, vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati. Hurumende kati aiwa kumbirai mumwe musi. Apa yangoridza kuti inguva yechirwere, vanhu vanobvumidzwa kuratidzira nemajira avada. Itai majira ajojina, asi remekedzai utano hwevanhu.
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa, havana kuiona, ndosaka vasina kuwana mhinduro. Dai yanga yakasvika yakaonekwa
kumapurisa seizvo.
Nekuti hapana
munozviziva sei.
Mapurisa anopindura, ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamavhinga, sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva?
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono haisi yezvitorwa namavhaza. Vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo. Mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga, hachisi chokwadi. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva.
Vamavhaza, petai tinzwe chirongwa.
Ndoba muri kurasika ibaba. Tarisai hashtag yavangarivhume. Muchaisa hashtag yayo Hopo Chingono iri kuti ZANU PF must go 31 July. Vari kuisa
mhirizhonga ireyoyo.
Teererai
mhirizhonga ireyoyo.
Vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa, kwete kungobvisa chete nechisimba. Saka kana
zvakadaro chisungai chese, ZANU PF must go.
Ya, but muchasungwawo kana muchinge maka.
Ndizvozvo, hakuna mhosva yakadaro.
Iya,
hakuna mhosva yakadaro.
Ngatiteedzerei mutemo.
Haisi mhosva kuti ZANU PF must go, haisi mhosva.
Kana mudati hurumende ichinjwa mavhinga, endai munokambena muna 2023 tovhota. That's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu.